chaita kuti wa zizi awarati zire nye kukwizwa kwe fees pa University of Zimbabwe ya kukwizwa kupapa 19,000 RTGS chino shizwa hiyo pa 50,000 RTGS wasungwa wakandeswa pa Avondale Police Station asi warukubiswa ikoko wachiunzwa kwa Harare Central ndashika ikoko ndine munyori mkuru we sangano redure wa zizi rezinasu wa Joseph Nyamayaro tikawaona asi ndipo pavanzi warukuendeswa kwa Harare Central saka taakuno izvozvi kuHarare Central takamirira kuti vasvike.
Ko imiwo sesangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu muri kuti kudii nezvaitika izvi?
Isu sesangano rinomirira vadzidzi tinoti kusungwa kwaitwa vadzidzi ava hakuti pedzi simba asi kunototipa simba rakanyanya kuwanda nekuti kana tichiona kuti tiri kusevenza nehurumende isingakwanisi kunzwisisa zvichemo zvedu isina kutirova kana kutimbunyikidza kodzero dzedu tinoramba tichiwana simba rekuti tirambe tichimiririra tichienda mberi tichitaura nhunha dzevadzidzi nezviri kuvanetsa izvi hazvisi kuzovhundutsa vadzidzi kuti varege kuramba vachitaura zvinovanetsa zvichatodaidza vadzidzi vakanyanya kuwanda kuti vange vachiuya vachirwira kodzero dzavo.